zvinhu zvakaitwa kuzvakaitika pane nguva pozvonde yekuIsrael neHamas ine zvimachezi Israel zvayo ichinzi iri ku responda to a threat yakaitwa neHamas. Hondo yacho yakuchiita kuenda ichiuraya angati macivilians and tikuona kuti hakuna magetsi ende nguva yapfuura yatikaona mahospitals ekare achibhombwa. Saka zvinhu zvokuti kana zvinhu zvakadai so zvakaitika panoda kuti paitwe yanikati humanitarian aid inenge ichiuya nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira United Nations, but izvi hasa zvaitika. Saka zvokuti vaBlinken vakuenda kuIsrael kunoona kuti zvinhu zviitike izvi zvona senge zvinhu zvatikati it's a welcome development pachirungu.
Tinoona kuti pane mari inosvika 14.5 billion yawanikwa iyo ichipiwa mvumo neUS House of Representatives kuti ishandiswe ichitsigira hondo iri kuitwa neIsrael. Asi mari iyi haisi kuwanikwa iyo ichizoenda kune zvikwanisiro kana kune zvekudya. Munoona sei izvi?
Izvi zvinhu zvatoona sekunge makakatanwa ari kuitika pakati pemademocrats nemarepublicans. Because pasvika hondo apa pachadi kuti ichiramba ichikwezvedzerwa kana kuwedzera huni kana moto, nekuti vanhu vari kufa zokuti kuona kuti vanhu vakaita senge maordinary civilians and mapicture ati kuona ari kubuda uko zvinhu zvokuti hazvina kumira zvakanaka. Saka nyangwe tingati international law zvayo ingave yeaggression kana kuti yekuita hondo, pafa kuboitawo mukana wekuti pambopindawo masangano akaita seUnited Nations kana kutiwo nyika dzakaita seamericawo kana dzichikwanisa kusapotawo nemari kuti dzipinzewo yatingati aid kunobatsira avo vasiri kuhwa hondo. Ati zvati kuona zvichiitika pamari iri kubuditswa zvinhu zvati kuona sekunge zviri kuita pachirungu yatingati conflict, kuti tinoona vaBlinken ivo vachiti vari kuenda kuIsrael kunoona kuti hondo imbomiswa pambopindawo yatingati humanitarian aid, but vari kuenda vasina chikwama chacho kana kuti mari yacho yokuona kuti nangwe hondo yacho yakamiswa vanozobatsira.